zvinorwadza kurasikirwa nemumwe wedu. Haisi mhuri yavo chete yarasikirwa, asi ndingati mhuri yese yeZimbabwe, zvikurukuru vemuindastry yedu yemaas, ndingati neart indastry yepasi rese, kurasikirwa kukuru. Chinorwadza ndechekuti muupenyu hwedu, mabasa edu atinoita aya, kazhinji vanhu munozotanga kuona kukosha kwomunhu aenda. Munhu anodikitira kushanda achivhura mikana yakawanda, zvavaiita materevhizheni nemalive show. Zvaakutanga kuita mitindo kune vechidiki iko zvino izvi, asi makore avakatanga zvinhu zvazvisingabhadhari. Kana mumazuva avo kupedzisira vanga vachirwara asi rubatsiro ruchishayikwa. Ndofunga nguva dzakadai dzokuti tetakungoti isusiwo vazhinji vemuZimbabwe muchiona tichiedza kuti tiitewo zvemitambo izvi, hakusi kuti tiri marombe, asi kuti kuedza kutsvaga kurarama, kuraramisa mhuri nekusimudzira unhu netsika nemagariro evanhu vedu vomuZimbabwe nepasi rose. Asi hatimbovapii mukana wokukoshesa nekuremekedza vanoshanda muindastry yemaasi.
Kunewo here masangano aivari mumaatsumu anobatana pamwe chete nokubetserana nevanenge vashayikirwa mukati mevazhinji vari muindastry iyoyi?
Ndodambudziko hombe ratinaro. Panomboedzwa kuti pambovhurwa masangano angabatsira, asi zvinhu zvacho hazvina kwazvinomboenda. Kumusic ndokunenge kunotori nezimura iri kukwanisa kuti ingabatsira, asi kune zvekuekta izvi nezvekunyora nezvekumafirimu hakuna kwaungati ndinganyatso kuti ndonopotera kuti ndowana rubatsiro rwupi. Tinokurudzirawo kuti chichemo chedu dei taikwanisa kuwana nguva nemikana yekugara pasi tichinyatsokuronga, nokuti idambudziko rinoramba richingodzoka gore negore, zuva nezuva. Zvino hazvinhu zvinorwadza muchinge masangana nemadambudziko akaita saya tasangana nawo mukoma Lawrence.